Thank you so much, Star Lon Tunga Siabonga Tatenda. Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, May 14th, 2013. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
Tonight on Live Talk, we are talking about political parties that some political analysts say mushroom during election time.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 12080 and 15775 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
Lapa okwenza ukuthi sibumbele ibandla ukuthi inclusive government leyi asibone ukuthi incedani kathesi zokuthi indlala esilayo lapha eZimbabwe inkulu kakhulu. Imigqoqo yenkona kayilungiswa, abantwana bayaphonga ucotshwa esikolo lenxa yokuthi silodoro okuswele izimali zankhona, izirodi zankhona, imigqoqo hayo ngamaphotho wokuphela. Akuli into elunganga nga.
Isusu sebato nezimakuzesha official democracy. Vanhu ndavazive kuti takaita kuti bato riribambo vanofanira pokuziva kuti panga pane huori hwakasimbisika. Nyangwe iko zvino vazhinji vari kuwirirana nesu kuti pane huori hunenge hwakanga hwatopetwa pamusana pekuti pane vanhu vaviri vatatu here vaakutopetesa huori hwacho ihwo. Saka isiri kuti tinoda vanhu vanotya Mwari kuti vave ndivo vanopinda munzvimbo dzokutungamira.
As we know, ZANU-PF represents ZANU-PF, MDC represents MDC with all its formations, and I don't think there's been any credible party that has come up in the last few years to have a nationalist agenda and try and solve the problems Zimbabwe has been facing now.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the impact of smaller parties in Zimbabwe's elections.
In Harare today, a new political party calling itself the Zimbabwe Freedom Party was launched, bringing to at least 29 the number of political parties willing to contest elections expected later this year. The election date is yet to be proclaimed.
The godfather of the smaller parties is none other than Egypt Dzinemu Nendra of the African National Party, who has a tendency of appearing during election time and hibernating as soon as election results are announced. The other parties that are have expressed an interest in contesting this year include Rebuilding Party of Zimbabwe, Voice of the People, African National Council, Progressive and Innovative Movement for People's Prosperity, Zimbabwe Youth Alliance, Democracy Alliance, United People's Party, United Movement for Democracy, Zimbabwe Organized, Open Political Party, Multiracial Open Party, Christian Democrats, Zimbabwe Development Party, Zimbabwe Progressive Party, and Popular Democratic Front.
And if you wish to join the discussion right now, phone us at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077.
Onguka Hamadzadiwa, nasi, tuda utitinge tichi taura. Nezve mapato madiki madiki mazhinji acho anowanzo kuuya nguva inoyi kwakuendwa kusarudzo tichida kuonawo kuti munoona sei nezvemapato iwaya. Gibbs
yabakambe zuri randaba lamhlake sixoxa ngodaba lwamabandla ajale kuti abunjwe nxa sokubuya ukhetho. Siyawazi kuti amapati lawa maningi sibile kwamagama njengoba kade siwaqamba nje Blessing, kodwa ke abantu babaningi bathi aphonga ukuthi vumbu ngesikhathi sokhetho. So ke nxa lifuna ukungena kuhlelo khona manje nasi nombolo 001-202-619-2077. Lifone kanye iselfoni lakho nangapho ye mfowethu.
I think we have our first guest, Gibbs. We have Mr. Tulani Msipa, who is the youth chairman of Zimbabwe Freedom Party. Good evening, Mr. Msipa.
Good evening, how are you?
We are doing fine. Thank you for joining us. I think we also have Mr. Matthias Guchutu, President, Multiracial Christian Democrats. Mr. Guchutu, good evening.
Good evening, how are you, sir?
I'm doing great. Thank you so much for joining us. And we have Mr. Egypt Dzinemu Nendra himself. Mr. Dzinemu Nendra, good evening. Mr. Dzinemu Nendra? I think we are having a technical problem. Or let me try again. Mr. Zinem Nenja?
Yes, I'm speaking.
Thank you so much. Of course, Mr. Zinem Nenja is the president of the African National Party. Gibbs, you can start the ball rolling.
We'll start with you, Mr. Zinem Nenja. You are coming back to political life once again, and the elections are just around the corner. What brings you back in right now?
Yes, I'm already in the field.
So what are you going to have for Zimbabweans? What's the new campaign strategy right now? And do you have any political agenda or something?
The strategy in Zimbabwe, which we are after is now, the policies of farming sector is not proper. We want one person, one farm.
So is that the only thing that you are going to use as your campaign tool?
Yes, we are going to talk about those issues. Apart from that, in the industry sector, the industry is already down. We want to rebuild it properly.
Let's bring in Mr. Guchutu, who is the spokesman of the Multiracial Christian Democrats. Mr. Guchutu, what are you offering the people of Zimbabwe?
Okay, the number one problem in Zimbabwe at present is corruption.
Mm-hmm.
We really need to have a party that comes up with a solution to that problem, because that's the crippling thing that is really becoming a menace to Zimbabwe, whether you talk of politics, you talk of economics and the like. And then the number two problem is we are actually depleted of the workforce. We are talking of a workforce that goes for 3-4 months without a salary. And on that level, we are even saying when you come up with delayed salaries, it's like the norm in Zimbabwe at present. So we actually don't have a system that we can look up to say there's a mother and a father or there's a breadwinner. And then number three, we need to bring food on the table. Those are the three issues that we are going to zero on. And I'm saying number one is corruption. And when you talk of corruption, we are saying even if you get donors, even if you get well-wishers, even if you get the money, the resources, and the like, as long as that cancer is still around us, there's no development at all.
Mr. Guchutu, thank you.
Mr. Msipa, are you still on the line?
Yes, please.
Okay.
I want to speak with the Shona language to help.
Go ahead.
Okay.
Taura is anything.
Okay.
Vamsipa taurai tinzwe bato renyu zvii zvariri kuda kuronga kuitira vana veZimbabwe.
Isu tikuda kuti vana veZimbabwe vawane upenyu hwakavasunungukira, nokuti tine vanhu vakawanda vanotambudzika. Tine nherera dzatinadzo mukati menyika ino dziri kutambura zvefuti zvakare. Saka bato redu riripo pakumirira vanhu vese vari pakutambura zvikuru noupenyu hwavo kuti humire zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru. For those of you who are just joining us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about...
I'm not yet through.
Taurai tinzwi.
I have some more to say.
Taurai tinzwi.
I'm Zinem Nenja.
Hello? Okay, Mr. Zinem...
I'm Zinem Nenja, I must say.
Okay, we'll come back to you, Mr. Zinem Nenja. Regai timboenda kubatereri. Mkoma Taurai Makadi.
Okay, thank you.
Ndiripo zvangu makadini?
Tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu ndezvekuti vakuru ava zvavarikutaura zvekuti vada kumirira vanotambura vakazodii. Vanhu veZimbabwe vanotambura vanotanga kutambura 2012 kana 20 ava vazofunga kuforma party in 2013. Vanhu veZimbabwe vakatambura kudhara. Ava vanhu ava itsida vabva kuZanu PF kana kuti vanhuwo zvavo vashaya basa. Ngavafome charity vabatsire nherera dziri kutambura dziri mastreet. Hakuna munhu unu havana chavanokwanisa kutiitira vanhu havari kunyepa. Those are lies zvavari kutaura izvo. Vanhu vakatanga kutambura kudhara vanga vasipe.
Tinotenda mugoma taurai nekubida muchirongwa chedu.
Aiwa, ndirotenda chaizvo.
Regatienda kuna mukoma Mandla. Makadi mukoma Mandla? Mukoma Mandla?
Hallo.
Makadi, tipewo pfungwa dzenyu pamapato madiki madika.
Avo vakuru avo vekuti vanoda kuti one man one farm avo ndoda sekuti idambe ravari kutaura iro
sei muchidaro?
Nokuti Azina pundutso zvavari kutaura izvo hazvina hazvina mongo zvavari kutaura izvo nokuti kana takatarisa nyaya yemapolitical parties aya anongonyuka nyuka kana takuenda kumaelections istrategy yezano PF to divide the electorate, which is what we know already. So my advice to the general electorate, let us look forward. That's what I say to my parties, my viri, arim dariro. MDC yawa tuangira ini zanu PF. Wa wina nga ato unge pakati mo parties, my viri wani. Zungo zote zungo nyo kata masai dizi. Zungo zuma umbwe. Wanu gati siya nina, zungo gati ikezu, zisati pundika. Tuwane kushandu katikinda mbiri.
Tinoti na mkoma manja. Vazi ne mnenzwa pindura itinzi kwe anzi murungo mukase hoa. Pana cha mnuba tira wani.
Wa dambe. Kuti muno muzimbabwe muite opposition ndingakazvita na dai tikatekere vakanyarara nhasi vakutaura manotei nokuti tati kutakaisisa hatitida zita kana mbiri kubuda products pa ground and toda kunangana chokwadi chiripo Mr. Mugabe is doing all the what he is doing as hazvina zvinobatsira taneta vana vatambudzika muri kusvika tioda kugadzirwa kumaistrateji yekuti vanhu vawane kusunungwa kwakakwana and products ichino vanhu zimbabwe yave bread basket yeafrica asi jayadi list tati kutakaisisa kuti zvinhu zvinovasunungwa zvakakwana kwete zvezvita ava vari kutsvaka strategy yekuti varambe vari pamapazunano vasingatarise kuti vakaiswa nani nhamu yasara izvinezvi neugadzirisa technology kana maskills eupenyu hwamangwana kuitira vana vamangwana hatitirambiri kana zvita tava kuda kugadzirisa ukuru hwenyika humire zvakanaka ende zvakare vari kurambira pazvigaro vasingakwanise kupa mamwe parties kuti awane mari yekuti vakambeni ndo njira yavanoseenzesa inonzi andabva chai chai ndeutiyo ifuti president therefit president the first you ndo sisina yakushandisa kuti mukashaya mari hamugoni kukukuta hamugoni kufamba kwese kwese nondoda kuti understanding yevanhu vanzwe maitikira ekuti hazvizeve mukati nenyika saka isisi tiri kuti ngavachichinjwa kuti vatiu dhemokirasi kuti atadza ngabve agona opinda
tinotenda vadzine munenzwa rambai zvenyu muri parunhare regai timbotora vamwe vateereri Gibbs
ndomnumzanake uwi Ncube baba Ncube kunjani eBotswana wi Ncube ugona ecingweni baba kungazani uwi Ncube asamtole kahle lapha sizabona sigakwenza uloba ndikona
tina vahomani makadii
makadini kwa blessing
aiwa tiripo tipewo pfungwa dzenyu nemapato madika
the guys are done to blessing maonero angu ini ndikuona kuti mazimbabwe nzi muno muafrica muno mutozi mazimbabwe ndakadzidza ukaona hatina kudzidza just because you find the MDC yakafoma ikos 1999 and up to now enemy wari wemuzimbabwe is ZANU-PF but you find one wakaenda kuchikoro vane madegrees vari kuformat masmall parties to divide our people so democracy inouya rini change yacho ichasvika rini rema kuti panouya rikambakake so the enemy maopposition parties ari kufoma izvozvo they are trying to divide maconstitution ese muharare yese kuti MDC isa mavhoto so that ZANU-PF I take advantage for that so handioni zvinonhakaenda kuchikoro kazvino hazvina rinodziki zvinhu zvauri kutiitira vanhu vemuzimbabwe vada kunonwa muhombe yatikatarisana nayo nezanupf but ino zvari kuti zanupf mukana wese kuzanupf yembe ri mupower wani wapedza kufuma mari maopposition party yekuti after zanupf
tinotenda vahomani Gibbs unani
iye mbuyele futi kumnumzana uwi loku kona necingweni wi kona ngapo kumbe wi ukona kungazani
kuye
kunjani baba
Nguwila Tesilobela.
Oh, wila tikunjani baba?
Iphilile dube, angila radio namhlanje egangeni kukhulunywa ngani ku live talk baba?
Yes, kuba ngamabandla lawa apho ukuthi vumbu. Ngesikhathi zokhetho. Kwazani likona lamhla elithe vumbu njalo nje. Ukuthi ay freedom party ungathi ngakona kho.
Dube kulusizo olumangalisayo ukubona abantwana beZimbabwe besetshenziswa libandla lezano kangaka amapatona lavuka emilile njengekhowa lesiduli yimisebenzi yeZANU-PF eyiyo ditcha izimali lezane zivela kuma diamond esikhala ngawo ukuthi angeni ku treasury izimali zankone eziningi zithathwa zikamba kuthengwa abantu ukuthi bavukise amaparty to disturb i-movement for democratic change eka Prime Minister Morgan Tsvangirai. Yiko kukhona kuphela. Alubana ngaba le njongo ye-change, bale njongo ye-democracy, bale njongo ye-good governance. Alubana ngaba yancedisana lalabo asebevele baqala indima ngoba iqale kudala phambilini. I-MDC yiyo ibe i-opposition yakuqala. Bonke besesaba babengaphi i-opposition bengayivusi. I-opposition sokufuza ukuthi yenze take over the country sebengikhona bevuka besithi sebenama-opposition parties. Yiyo leyana inhlanyelo okuhlala kukhulunywa ngayo ukuthi inhlanyelo enhle sibili kodwa okungalanga yokuyilima. Kungaba ngumuntu onjani babadube labalaleli bonke ukuthi uyakhumshasha namhlanje sukuphiwa istanda washayela uthango ngabadala. Wakhe wathi uthi sufike kuwindo levulu sokufuza ufulela indlu yakho usudiliza usushiyathatha omunye umshasha futhi ususakha susakha uthi sufike ukuthi sokufuza ufake ama-asbestos amazenge sudiliza ekucimeni ugcina usiba ngumuntu ongani kenelanga kuhle engqondweni abafana bathi i-network yabishotile abantu kabeke beme ngomuzwa owodwa kaTsvangirai ke sisusa umgabe izinto zizahamba kuhle.
Yes, bonga kakhulu ke Mnumzana Moyo ungatinola kusasa baba.
Vakaguchutu chimbopindura itinzwa mwari kuti mapato madiki anoshandiswa neZANU PF azvibatsire kuti anga achiumbwa munoti kudi.
Right, regai ndichange kutaura nenyaya yamwati kwanzira anongonyuruka. Zvakanaka kuti vanhu vanyatsoziva zvakanaka seri kuti vataura zvinhu izvo. Ndainyatsoziva kuti muZimbabwe mune mutemo unoti kana tafika pane yatinoti nomination court. Patinoendesa mavanhu vedu vatinoda kuti vazopinda musarudzo. Nekuzosvika nguva yesarudzo yacho pane mutemo unototaura kuti vemapepanhau nevese ebroadcasting vanofanira kutipa nguva yekuti titaure. Saka ndosaka vazhinji vachizoona taakubuda taakutaurawo kumanyuspepa taakutaura kubroadcasting nekuti pane mutemo iwoyo. But election ichingopera hapana mutemo unokavha nguva yekubva panoannounce election kusvika panozoitwa next nomination court. Saka zvinozoita ndezvokuti mamwe mapato asiri muhurumende paanoenda kumapepanhau kana kuti kune broadcasting vanogona kutoignora kana kusava nebasa nazvo. Ndikatotaura ipo panapa tinotoziva kazhinji nendumu wacho tinotoendawo kana kumwe kwakawanda wanda kuti tiburisewo toda kutaura zvakati basa nazvo. Saka izvozvo zvekuzonyoruka hakusi kunyoruka asi kutoti nguva yacho kana yasvika mapepa anenge akutotsvaga vemapolitical party ndoyokutanga. Saka hapana mutemo unoita kuti vemapepanhau kana semi kuti mutifonere nguva iyoyo because pakangonyararwa pamutemo. Mutemo urongokavha period diki diki iyo yototaurwa nzi kana muri political party munotopiwa nguva yakati 3 minutes yokuita nii manifesto yenyu nguva yakati yekuita kadiscussion nguva yakati yekuita interview zviri pamutemo. Saka nguva saiyo zvinotaura kana nyange mukasandifonera hapana chinokusungai nekuti mutemo iyoyo haupo. Saka ndopatakadzvanywa ipapo. And then kepiri ndanzwa vamwe vari kutaura zvokuti kwanzi vari kuda kuti vakanganise mamwe mapata aripo. Aiwaka nyaya iripo ndeyekuti isusu patiri asmaturation christian democrat hatisi vadiki papolitics takatangawo 99 ndikatokutaurai tinotove senior MDC tinotove senior by some months takatotangwa well before iwo pavakazvaanaana September October. Asi regai nditaurawo ndichiti kana tichiti democracy tinoreva kuti vanhu vane mvumo yekutaura sezvavanoda nokufomawo mapata. Vakafoma MDC sori kuti ndinyatsotaura straight nokuti kuna mumwe anga achitaurawo straight. Vakafoma MDC Muzore waanga aripo Ndavaningi Sitori akanga aripo kwanga kune mamwe mapati akanga achistruggle vakaregerei kuti hatidi kutisplite vote handei tinotsigira Tegera aripo handei tinotsigira Muzorewa handei tinotsigira Ndavaningi Sitori zvanondonga yanga aripo kai ndovamwe vahombe vatinotaura kuti vanga aripo. Kana akafuma pati yake even iri MDC vakaregerei kuenda kuzano ndonga vakati haregerei kutsigirei nekuti magara muremu hatidi kusplita vote. Saka tiriva kuti sekufoma kwavakaita dharitaekufoma kwatakaitawo isusu and hatirambidzi umwe achafoma futi pamberi apo nyange akaita 100 vanhu vanozoona vega and vanoitawo makoalition hazvirambidzi zvekutaura kwatiri kuita kuno kune vanhu vari kugarawo pasi vamwe varoda kusanganawo neMDC iyoyo vamwe vada kusanganawo pache zvavo vachimira as macoalitions hazvirambidziwo izvozvo. But ndiri kuti kana nyaya yekusplita vhoti kuriwa kuti kana kune imwe pati iripo hakuchafomi imwe pati kuMDC yakafomerei vana ndavaningi Sitori varipo
vagochito tinotenda. Regai timbopinza vamusipa pindai tinzwa. Vamsipa?
Hello.
Eh, pinda itinzwe vamwe vari kuti mapato enyaya ari kushandiswa neZANU PF. Muri kuti kudinazvo?
Ah, isu atisi kushandiswa neZANU PF. Isu tiripo pakuda kuti tisunungure vanhu nokuti vanhu vatambudzika mukati menyika ino. Zvizhinji kwazvo zvinoonekwa chero nedzimwewo nyikawo dziri dzakavakidzana nesu. Vanototinzwira urombo pamusoro pechimiro chatinacho. Saka isu tinoda kuti nyika ino yeZimbabwe ive nemufaro. Paradze kuti nyika yakasununguka isina kana mamwe matambudziko ainawo. Vanhu vasachema, vasava nenzara, vanhu vasava nekutambudzika. Izvi tine vana vari kutambura vasiri kuenda kuchikoro. Vari kutambura vagere izvezvi, vamwe vanotsvaga mabasa, hasi kuwanikwa mukati menyika. Saka chinhu ichocho tinoda kuti chigadziriswe chimire zvakanaka.
Tinotenda. Regai tiende kuna mumwe muteereri wedu, baba Rashi. Makadii?
Adini, baba.
Aiwa, tiripo, tipewo pfungwa dzenyu.
Mukomanda achifunga kuti zvokuti tiratidzana mupolitics kuti anofunga kupfuura umwe kana kuti anogona kupfuura umwe zvangatorwa nababa hazvina nemusoro wese. Chokwadi chiripo ndechokuti dai vanhu vangozama kuti vabatane, kubatana kwavangaita ndekwokuti zvimapato zvimadikidiki zviri kuvambewa zvavazvipunde zvese vangoita bato one vajoine MTC chetengoita opposition one. Ndokuna zvokuti izvozvo zvaizviita zvazvitibatsira zvakanyanyisa. Nokuti zvino zvikatikaenda kusarudzoka takazoona futi gore pakana simba makoni vanhu vakatava kurasika vakarasika. Saka zvezvo zvino kuna kuri kutotora mamavhuti tomaita musango futi.
Tinotenda zvikuru mukoma nekupinda muchirongwa chedu baba Ruva Rashe. Ndiruva Rashe ro
Rashel
Rashel. Aiwa, tinotenda zvikuru. Gibbs.
Yes, sikasibone sikasiti nzweke sefika kwele Botswana. Silo mnumzana ke uwe sasilaye lapha ecingweni. Baba uyi kunjani?
Ikhona njani nkosi?
Isiphilo mfowethu, ungathini ke lamhlanje?
Lezo yamazo zika-Adam lo-Eva akuna nto njalo angilawasetyenziswa yiZANU P F. Ngabe ngibona support lo kade khuluma kathesi zile ngabajoyina i-M D C kube yiphathi e-one kuze belise kuthi iZANU P F. Njengephathi leyo kuthiwa ifonywe namhlanje ungafuni iphathi namhla mhlaka 14 May umgabe sithi yama-elections akhona next month ubususithi wena iphathi leyo ufuna ukumela abantu izawina. Izifiso nje zika-Adam lo-Eva abaphenduke beyephenduka ngaphansi kwe-M D C abantu labo bengasidlaliseli isikhathi.
Yes, siyabonga kakhulu ke mnumzana wey. Ngithathe ke umnumzana ubafana. Baba Bafana kunjani? Ukhona ecingweni baba Bafana? Khanya ngazani ifoni yakhe ngani isinqundekile. Ulobani khonapho mnumzana?
For those who are just joining us tonight on Live Talk, we are talking about smaller political parties in Zimbabwe. Of course, Gibbs, in Zambia you have 13 political parties. And in South Africa, our neighbor to the south, you have 80 political parties. And some of the parties include Abolition of Income Tax and Usury Party, Africa Muslim Party. My favorite is Keep It Straight and Simple Party. These are some of the parties in South Africa, numbering 80. So what is happening in Zimbabwe is not unusual. I think it's common in most parts of the country. And, you know, there are some parties that come for a particular cause, be it a religion, some, you know, for the environment, the Green Party in most parts of the world. Gibbs.
And one wonders what happened to parties like the Patriotic Union of Matabeleland and parties like you know, United Parties, and then we had the Conservative Alliance of Zimbabwe, which was formerly the governing party, which was the Rhodesian Front. And there are so many of them, and you still remember the Zimbabwe United People's Organization, ZUPO. It was one of the parties that was in Zimbabwe. And Bishop Abel Mzorewa's party, you still remember that?
UANC.
United African National Council. And all those other parties.
Of course, most of them are defunct now.
That's right. And then we have got some messages on Facebook. Oh, you take a caller first.
You can just read one or two messages, then we go to our caller.
Okay, I've got a message from Stapon Buffalo, who says, we might not know much about these parties, but ZANU PF knows a lot about them. They will eventually use them and dump them. And then Kevin Marika says, I think ZANU-PF is sponsoring those parties for their own benefit. And then Tlhonipani Ndebele says, all these so-called new parties are an extension of ZANU-PF to divide votes. What people of Zimbabwe want is real change, not these power-hungry people. Only unity of purpose will take us there. Ncube and Tswangirai must just swallow their pride and unite for the good of our beautiful Zimbabwe. Ngizonganzani kuthiwa ke umnumzana obafana usekhona ecingweni. Baba bafana ukhona ecingweni? Yeah, umnumzana
ngikhona sibe.
Ngicela uyehlise iradio yakho kancane baba. Yeah, yehlise iradio yakho kwenze sizwanane ngoba kathesa ngikuzwa kuhle.
Yeah, I think yehlise iradio.
Yeah, qhubeka ke ngodaba lolu lwamabandla.
Indaba zonezi ngizo zonezi zokuthi abafuna umsebenzi. Kodwa ngivumelana lo nkululeko Swanda oseBritain othena avunyelwa amaphathi amaningi asiza alubana kuthiwa bamachuwa enough but abantu bakhona bafuna izikhundla. Ungabona abantu bavame ukuthi uma bethole iphathi enkulu bayacross i-floor. Kathesi silabo omoya sebacross i-floor babuyela. Abazange besithethi nangapha eCholocho. Silabo babo Dube oke-MDC kaNcube ucross i-floor. So barekhangelele iphathi ezinkulu ukuthi ba-represente abantu ngapha ngaphansi hhayi abakwenzi. Ukuthi isikhathi sako silutshwana Dube benza kutela okuningi.
Hayi kuhle kakhulu, sibongele kakhulu mnumzana bafana ungadinwa kusasa.
Regai tiende kuna ava makuni, makadiva makuni.
Ndaka simba, makadiko ku Washington.
Aiwa ku Washington, kuri wadi zvako, tipewo pfungwa dzenyu.
Aiwa ndatenda. Chekutanga mbete kuti vanhu vese ivava vari kutaura vari ipapa. Dai kwanga kuti tine mvumo yekuvaseta, muchaona kuti makadi holders ezanu-PF, ndoti ndiri kutanga. Chechipiri mbete kuti mukatarisa utungamiriri wezanu huri kurara mumakomo mumasowewo havasati vambosangana nemakwikwi akaitisisa saiwaya vari kutarisana nawo maelections ndo avaomera zveku vaomera zviye saka hazvishamise kuti mari dzengoda dzainzi nabiti mari haisi kuuya kutreasury haisi kuuya kutreasury maiwana kwairi kuenda ndikoku whether people vachazvibvuma kana kuti havazvibvume vanhu vatatu vese vari kutaura hapana munhu anoita zvematongerwo enyika madistabilizer chese vangouya kuzongovhiringidza makwikwi
ariasi vamakuni vamakuni sei tichida kuti munhu akangotanga bato rake toti nderezanu pf haisi kodzero here yevanhu kuti kana vasingagutsikane nemdc vamwe vasingagutsikanewo nemdc yavancube vamwe havagutsikane nezviri kuitwa navatsvangirai vamwe havagutsikane nezviri kuitwa navamugabe votiwo takuda kuita zvinhu zvedu nekuti hatisi kugutsikana nevanhu vari pavo takutanga bata redu hazvisiri zvinhu zvingakwanisike kuitika here izvi
ikodzero yavo chaiyo izere iyoyo ndo inonzi kodzero yavo chaiyo asi chatikuda kutaura ndechekuti ikodzero yavo futi yekuti vasenzeswe nezanu-PF tiri kubvumirana here ipapo.
Aiwa hatingati vanhu vanosenzeswa nezanu tisina umbowo hwacho.
Aiwa umbowo huripo because muchaona kuti after my elections hamuna kana one musangano wamuchazombonzwa wevanhu ivavavo ndopauri kutoperera ipapo. After my elections hakuna varume avo kana kuzovaona vachifamba mustreet munotozovaona vachitamba draft pamaindastry achazovhurwa kana mumwe musangano waakutonga varume avo.
Tinotenda zvikuru vamakuni ngoti nguva yedu ndo isina kunge yakamira zvakanaka. Sorry, we are out of time and we have to leave it there. We want to thank our guests this evening, Mr. Egypt Dzinemunenzwa, President, Africa National Party, Mr. Matthias Guchutu, Spokesperson, Multiracial Christian Democrats, Mr. Tulani Msipa, Youth Chairman, Zimbabwe Freedom Front.
Thanks also to listeners who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again tomorrow. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
And yours truly, Blessing Zulu. Good night.